vachiparura gwaro renhasi muHarare. Gurukota rinoona nezvemukati menyika vakazembeka zembe vati Zimbabwe yanga isina hwaro hunotaura mabatirwo anoitwa vanopinda nevanobuda munyika.
Tanga tichikushandisa mapurisa angosiyana siyana, asi tinotarisirwa nedzimwe nyika dzose kuti tinge tine purisa yakaita seyataita nhasi. Tinotibatsira zvakawanda. Pane zvinhu zvinotarisirwa mabatirwo anoitwa vanhu vanopinda nevanobuda munyika, vatingati mamigrants kana maimmigrants.
Vawedzero vachiti urongwa hunoratidzawo kushandiswa kuchange kuchiitwa umisha nehumhetura hwechizvino zvino kana kuti ICT, vachiti izvi zvichaderedza uhuri pamabhodha.
Hwauri hoyu unoita zvakare kuti vashandise tekinoloji zvirimo, vachishandisa tekinoloji yandaachitaura paya kuti online border management system ichaita kuti kana vanhu vachipinda pave necorruption, nekuti zvinhu zvese zvazvo nemagezi akoa pakompyuta, mavhiza ako apulaiwa pakompyuta, hapana pakasangana nemunhu anokuti ndipe zvakati.
Izvi zvatsigirwa navadutse munyika dzino vati
kuunzwa kwehumizha hwechizvino zvino kwakakosha mukupedza uori, nokuti tinenge tabvisa vanhu vanonge vachitambira mapepa, nekuti zvinhu zvese zvinenge zvaiswa mumuchina.
Vakazembe vatiwo urongwa uhu huchabatsira kuvandudza mavhiza anopiwa nenyika.
Polisi yakuvapa mukana wekuchitarisa kutoko magwara rodiwa nevanhu vanenge vachiuya kuzvinhu zvakasiyana siyana, hakanga kafanana mari zvino mitemo yedu inoti pane mavhiza anopiwa. Asi mukatarisa mudzimwe nyika kune vhiza rinonzi research, kune vhiza revanhu vakuda kutsvaka kuzvika bhizinesi, kune vhiza revanhu vanenge kushanya, ende mavhiza evanhu vanoya kuzvika bhizinesi anogona kusiyana siyana. Kune vamwe vanhu vanenge vaine mari yekuti vanenge vane investment yakakura yekuti hau tiri kuramba tichivashusha. Asi mangwana mangwana vanzi ngaine zvakati, mangwana mangwana ngaine zvakati. Kune vanhu vakadaro kuti tikangovapa pamwe chete vhiza rimwe chete ndokuda kuvashandisa kana kumakore matanho zvakuti vaone dzimwe nyika.
Vachitaurawo pachiitiko chanhasi, mushandi mukuru muchikamu chekushanyirwa kwenyika kana kuti immigration amai Respect Gono vati waro huchachengetedza vanobuda nevanopinda munyika.
Tichitarisira nyaya dzakaita sekutokutokwani kwamaskills atinokwanisa kuwana from maforeigners, at the same time we are trying by all means kuti vanhu vese vanobuda muno munyika inge tichishanda pamwe chete nevanhu vedeba vakwanise kuwana vanowana mabasa anoenderana navo and vawane mari inoenderana navo.
Vatiwo hwaro hu huchabatsirawo kuderedza nyaya dzekumbunyikidzwa kwevanhu vachiguma vobatwa senhapwa kana kuti human trafficking. Nyanzvi munyaya dzekubuda nekupinda munyika vachishanda nebandiko reUnited Nations reInternational Organization for Migration IOM vatapiwa mucheri vati waro hwakakusha sezvo zvichibatsira mukuti vanhu vafambe zvakarongeka uye kudzivirira kubiwa kwevanhu.
Taurwa zvemebha zvekushanda, pataurwa zvemadhafora, pataurwa zvevashanyi vamwe chimwe chomukwamba kwavo zvine odha zviri sei uye zvine dhiginiti mukwamba kwavo vachiuya kuzimbabwe nekuda kwavo. Nyahombe iri pakuda kudzivirira matambudziko anosanganisira zvinonzi smuggling of people kana trafficking of people kubiwa kwevanhu kana vachifamba.
Vaonias Moyo, mumwe mugari wemuHarare, vati chakakosha munyika kuona kuti urongwa uhu hwaitwa uye hwabudirira. Zimbabwe National Migration Policy yabatanidzawo Diaspora Policy yakaitwa muna 2016 pamwe neNational Labour Migration Policy yakaitwa muna 2021. Hwaro uhu huri kutarisirwa kubatanidza nyaya dzekufamba nebudiriro yenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.